vamunangabva vatibate batei zvimwe zvezvinhu zviri kunei asi havana kuinda pamuongo havana kuinda panyaya yekuti zvinhu zvese zvakafanana nemashodhejizi efuel mashodhejizi efudhu kukwira kukuita mutenge yezvunhu kushayikwa kwemabasa kushayikwa kweinvestment zviri kukonzerwa nechii havana kubata nyaya iyeyo saka vanhu vanokwanisa kutaura zvinhu zvese zvavari kukwanisa kutaura but maproblems emuzimbabwe asi kana vatingaenda kundotsvaka kuti chinokonzera kuti musoro uteme chii haukwanisi kurapa musoro uyoyo so vamunangabva havana kuinda panyaya chaiyo chaiyo kuti nyaya iri munyika inonetsa ndeyezvematongerwo enyika nyaya iri muno inonetsa ndeyekuti vanotungamira vanosarudzwa sei sarudzo dzinoitwa sei mapazi ehurumende akafanana nemasecurity apparatus anotevedzera mutemo here anoshanda sei nevanhu nemacitizen nyaya yatingatiyo rule of law pachirungu irimo here muzimbabwe kana tisina kugadzirisa dambudziko irero tingatarira tizive zvinhu zvese zvokubhanana naecocasis asi tisina kutarira kuti takonzera zvinhu zvezvo chii vamunangabva vana kutaura nyaya iyo nokudaro fona yavo yavangofanana nemamasona yairetwana navamugade naiwo yavabata muna 2018 asi zvinhu hazvisi kufamba zvinhu hazvisi kuindirira mberi upfumi hwenyika hausi kupfunduka corruption haisi kuregewa violence haisi kuregewa dambudziko riripo nderei dambudziko riromuzimbabwe nderezvematongerwo enyika
tinoona kuti mashoko ava munangagwa mazhinji anenge anga akanyanyonangana nenyaya dzezveupfumi chingava chii chikonzero chaita kuti vanyanyorerekera kune zveupfumi
aiwa zvinyaya yezveupfumi tingati inoafecta malivelihood dzevanhu inokanganisa nyaya dzeutano nyaya dzemabasa nyaya dzezvechikafu nyaya dzesocial infrastructure asi dambudziko riri muzimbabwe harisi reupfumi upfumi hunotouya nenyaya yekuti politics dzedu hadzina kugadzikana nenyaya yekuti government yedu system haina kugadzikana nenyaya yekuti vanhu vanokokana kuti kana munhu asarudzwa vanhu voti hasi tarira zvinoitwa musouth africa maelections akati aitwa nhasi the following day vanhu vanotanga kubuda ndovana economic freedom fighters vana ess vana ba vachiti varudze dzakadini dzakachena dzinowirira nadzo anc isati yambotaura but muno nenyaya yekuti zanu inoita chitori vana zimbabwe election commission vanotaura mapresidential election 4 times masika zvakasiyana siyana